zvinoreva kuti vatrump nanguavo vakabatwa nemhosva sendenzi yavo yavapuwa ndeyekuti havana chavachave vachiita kubva ipapa apa kusanganisira kusaenda kujere kana kubhadhara any fine kana kuenda kana kuti yatingati macommunity services anokwanisa kupuwa nedare saizvo zvazvinongoreva ndezvekuti mutongo wavo kana kuti sendenzi hapana zvazvinoreva but zvinongove nesignificance yekuti vatrump ndo vaita mutungamiri wekutanga muhistory yemuamerica yekusendenzewa kubva vapuwa mutongo
po izvi hazvikanganise here kugadzwa kwavo mumazuva gumi anotevera
izvi hazvina zvazvino affecta pakugadzwa kwavo sapresident nekuti iko zvino tikuona kuti vakatoelektwa sapresident and zvangomira kuti vangokonfirma saka uyu mutongo wauya after vatoelektwa sapresident saka hapana chingave chichitadzisa kuti vave vachikontinua neupresidenti hwavo ivo vakatoelektwa kudhara saka ivo vatrump netimu yavo yemagweta vari kuti vachaapila mutongo uyu kuti uve uchave uchibviswa but toona kuti iko kutopuwa mutongo kwavakatoitwa iko zvino kwakatodzidzikiswa nesupreme court yakataura kuti aiwa vatrump havakwanisi kuva vachinzvenga kusapuwa mutongo nenyaya yavakatopomerwa kudhara vanofanira kupuwa mutongo ivowo
tichitarisawo iro danho resupreme court iri rakakushamisa here tichitarisa kuti ivo kando vanenge vakadoma mamwe magweta akati wandei uye vamwe vacho vanoonekwawo sevakarerekera kupfungwa dzebato remarepublicans ravatrumpis
yeah, I think hazvina kunyanyoshamisa hazvo zvakanyanya nekuti zvunhu semagweta zvatakangotarisira kuti zvingave zvichiva zvichiitika dai dare rakatarisa mutemo sezvauri but tichatarisawo kune rimwe divi tichitarisawo zvekare kuti amwe majudgments ataiona kumasure uko aita senge anorerekera achifevhura vatrump zvinhu zvakati shamisewo mbichana.